Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 12/2017. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kongresi yeZANU-PF yotarisirwa kusanzwa zvisungo zvevanhukadzi vanga vachida kuti mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri ave munhukadzi. Zimbabwe inokurukurwa muWashington DC nekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Vagari vekumasvingo vokurudzira hurumende kuti ibvise mauto mumigwagwa pamwe nenzvimbo dzinosvikwa neveruzhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kongresi yeZANU-PF yeChimbi-Chimbi iri kuitwa nemusi wechishanu muHarare iine zvinangwa zvikuru zvinosanganisira kutambira vaEmmerson Mnangagwa somutungamiri webato iri, kupa vaMnangagwa masimba okumirira bato iri musarudzo dzegore rinouya, uye kutambira zvisungo zvakaitwa neCentral Committee musi wa19 Mbudzi. Zvisungo izvi zvinosanganisira kutambira kubviswa pachigaro kwemutungamiri webato kwakaitwa vaRobert Mugabe, kutambira kudzingwa kwakaitwa nhengo nomwe dzechikwata cheGeneration 40 dzinoti amai Grace Mugabe, vaSevia Kasukwere, vaPelekezela Mpoko, vaJonathan Moyo, vaIgnatius Chombo, vaKudzanai Chipanga naMuzvare Mandi Chimene. Mutauri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti kongresi iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa. VaKayamoyo vatiwo kongresi iyi haisi yekusarudza vatungamiri vatsva, asi kuti ndeyekutsigira shanduko yakaitika zvichitevera kupindira kwakaita mauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Pachisungo chakabva kuWomen's League chekuti pave nemunhukadzi pavatevedzeri vemutungamiri webato, vaKayamoyo vakatizve zviri kudare reCentral Committee kuzeya nyaya iyi kana kusaibata zvachose. Vati zvinhu zvichange zviri patafura yekongresi zvitatu chete, zvinoti kutambirwa kwavaMnangagwa, kutsigirwa kwavo kuti vatungamire bato musarudzo, uye kutambira kudzingwa kwenhengo nomwe dzeGeneration 40. Nyanzvi inoongorora nezvematongerwo enyika uye iri nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzi, vanoti nyaya yemadzimai haitaurwe nezvayo nekuti ZANU-PF ibato rinofamba negwara. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Kana ZANU-PF ichinge yatoparura kuti zvindo zvinenge zviripo, ibato ragara rinotevedzera zvarinenge rataura, hagoni kuzova pane dzimwe pfungwa kana kuti umwe muono. Zvisungo zvitatu izvozvo, kana tingati maresolutions pachirungu, ndizvo zvinenge zvichingoitika chete.
Madzimai anga achinyunyuta nenyaya yekuti izvo havana mumwe wavanoamirira mutungamiri wepamusoro, vakabudawo zvakare nechisungo chekuti izvo panoitwa musangano weCongress nyaya inge ichikurukurwa. Saka ichange yakamira sei nyaya iyoyi?
Musangano weZANU-PF unoita kongresi makore mashanu oga oga, asi ino yaitwa extraordinary kongresi nekuti pane zvazvakonzeresa kuti zviitike izvozvo. Saka nyaya iyoyo yamadzimai inyaya yavo yakanaka chose, asi kuti pari zvino kutaro wakaitwa kuti panongwa zvitatu chete zvinenge zvichizoororwa zvinora kuti nyaya madzimai yambotende kwei bijanana asi hazviri kuti chichimbo chavo hachinzwikwe
ko madzimai acho akasimudza nyaya iyoyi kucongress ikoko inotambirwa tiri kunzwa kutizvo kuna vaSimon Kayamo mutauriri webato vari kutizvo central committee inogona kutambira kana kusakutambira imi semaone renyu semuongorori wezvematongerwo enyika munoona bato reZANU PF richigamushira here zvinenge zvabva kumadzimai
musangano weZANU PF sezvinogaro taurwa naPresident vamunangagwa ibato rinofamba negwara saka kana zvichinge zvanzi nomutungamiri wenyika aiwazve iye zvino munoziva kuti yanga isingafani kunge iri congress asi yava extraordinary congress nezvakaitika handioni kana kuna madzimai avo vanotevera gwara romusangano vangava vangada kuzofohla kubva muzvisungu izvi zvinenge zvichizoparurwa nokubvumirwa napamberi zvinenge zvichingoreva kuti maybe ndoumwe unenge asinganyatsi kunzwisisa uyezve ndoumwe anenge achida kungotsvagawo zvaanotsvaka nokuti zviri pachena pakuti every site izi ndo panofanira kunge pane congress
ko ivo vamugabe vari kudaidzwa unzi vachidzoka kubato vari kutarisirwa here kunge vari kucongress
ndofunga nyaya yavamugabe inotinetsei zviri kwavari kunge varipo kana kusavapo asi ndofunga makanyatsokuona kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakati vamugabe is a father figure womusangano mabasa avo ose avakaita anofanira kupembedzwa nokuti ndivo vakatungamirira chimurenga kuti nhasi tive free saka kuvapo kwavo kana kusavapo kwavo zvinongodipenda ndingati nenhamanzwi yavanenge vachiita muviri wavo
nyanzvi inoongorora nezvematongero enyika uye iri nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzi vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Joto weStudio 7 vagari vekumasvingo vari kuchema-chema nezviri kuitwa nemasoja ayo anoti ari kuchora todzero dzevanhu vagari ava vari kukurudzira hurumende kuti ibvise mauto mumigwagwa pamwe nemunzvimbo dzinozara veruzhinji Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera
kurudziro yekuti mauto abviswe inotevera kushungurudzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa nemasoja aya mauto anonzi akarova vanhu pamwe nekuridzira pfuti kwaakaita mubhazi rekwaMB raienda kwamutare richangobuda mudhorobha remasvingo izvo zvakapotsa zvakodzeresa njodzi yaigona kutora upenyu hwevanhu vaEdward Jacob Manzanga vanoti mauto anofanira kuchibviswa muvanhu nekuti vave kugara mukutya
nyaya imwe yotine chaivo kuti tisakode kuti kushandiswa kwava kuita masoja nehurumende yamunangaro niko kwava kuti tisanoti masoja kubva kare kwosoko tasingamaoni taitongoona mablack boot saka masoja autotirisa kudarika zvataiona kare saka hatizi kuti zvingagadziswa sei toda kuti masoja hondo yavo yavakarwa vakagona hondo yepfuti taishuva kudei vaigarawo mabharaks kuti totozovavinga izvo hazvinhu zvashata totovavinga izvo akaona kuti vauye kwatiri
vaobert kurumidzai vanoti vanoshora zvikuru kuridzwa kwakaitwa pfuti apo vanhu vazhinji vanga vari mubhazi
tiri kushoshikana zvisingaiti because mubhazi rakaridzikwa pfuti rimaitori nehama dzedu apo mamune vanhu vakawanda mubhazi momzokuti dai bhazi rakaita kana tsaonaka dai vanhu vakatosurasikirwa nehama kana nehama yangu yava imomo haa masoja nasoti basa ravoka pavakaita pavo pakwana separodhika hazvisi zvavo izvi because nenyaya dzatiri kungonzwa futi dzimwe dziri kuitika idza masoja dai adzokerawo kumabharaki kwavo tadzokera hedu kumapurisa edu akudhara
valouis mubango vanoti zvakwana kuti masoja ave ari munharaunda yavo
pari zvino vari kuti zvakwana kuti masoja arambe ari munharaunda mavo ngaachidzokera kumabharaks avo izvo zviri kuonekwa nekutyoredzwa kodzero kuri kuitwa vagari vemunomasvingo vachirohwa nemasoja pamwe masoja achibudisa pfuti achiridza pfuti panzvimbo yakazara vanhu izvi zvinova zvinoisa upenyu hwavanhu vagari vemuno masvingo munjodzi
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari mutauriri wemasvingo Human Rights Trust vatine mapingiro evanoti mauto ari kukora kodzero dzevanhu uye bumbiro remutemo renyika
nemauto izvi kutyora kodzero dzevanhu ende vari kutotyora zvebumbiro remutemo wedu wenyika iro risingavabvumidzi kuti vavanodzvinyirira vanhu kana kuruwa vanhu futi mukufamba basa ravo iwo masoja edu awa ndere kuchengetedza runyararo munyika medu kwete kushungurudza vanhu nekukonzeresa mhirizhonga zvisina kana netsarukano zvavoita izvo.
Svondo rapfuura dzimwe nhengo dzeparamende dzakaratidzawo kunyunyuta nenyaya iyi dzikaudza mutauriri weparamende vajacob mudenda kuti vaudze mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti vari kutyora bumbiro renyika nekuramba vakadira mauto muvanhu. Vamudenda vanonzi vakavimbisa kuendesa nyaya iyi kumutungamiriri wenyika. Nyaya dzemauto ari kurova nekushandisa puti zvisirizvo muvanhu dzatekeshera mumatande mutande. Mumwe muto mumusha wepangolini anonzi akasiya zvidhakwa mubhawa zvakabatira hana maoko mushure mekubudisa nekuridza puti anetsana nemumwe murume pamusoro pemusikana anoita basa rekutengesa muviri panguva dzemanheru. Kunyange takundikana kubata mutauriri wemauto munyika Kenno Overson Mugwisi vakaudza vemapepa nawo kuti vanhu vari kuitirwa izvi ngavabudise umbovo kuitira kuti vaferefete nyaya idzi vachivakurudzirazve kumhanara nyaya dzacho kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Masoja arova vanhu vanotengesera mumigwagwa yemuHarare nhasi akavatorera zvinhu zvavanga vachitengesa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Wange huri hwekiti negonzo muHarare nhasi mangwanani apo masoja anga achifamba nemapurisa ezeta rapi pamwe nemapurisa ekanzuru amhanyisana nevanotengesera mumigwagwa. Mumwe vanotengesera mumigwagwa vaVictor Gutuza vati vamwe vavo varohwa vakatorwa zvinhu zvavo vakasungwa.
Masoja ari kufamba nekanzuru nemapurisa vari matrack. Masoja ari kurova mavhenda zvinotyisa zvokuti ukaona ichirova unoti zviri kufamba sei. Saka hatisi kufara nemaitiro ari kuita mauto kuti mauto anorova masivhirieni, anorova mavhenda, akuita basa rekupfeka kamafurashi kuenda komatandanisa mavhenda nekumashungurudza nenzira dzakaomarara kudai. Hazvisiri izvo zvataitarisira kuti mauto ringava basa ravo iroro kuti vamhanyire mavhenda nekurova.
Muzvaresarudzai mudende vati havasi kufara nezviri kuitwa nemasoja vachiti kutengesa ndiko kuri kuraramisa mhuri yavo.
Hatitozvidi zvavari kutoita nekutoita hakuna mabasa. Totoshaya totoita sei kuti tigare kumba chaiko chaiko vavo. Totopererwa kuti vana chavo chaivo tinovapa chii. Saka zvavari kutoita vari kutoita zvinhu zvakashata. Vakutoita uori mukati nyika uno taitoti zvinhu zvanaka sei. Tikatova kutiona zvatova wese akatapererwa. Ngavambomira mabasa atanga avhurwa ndokuti vazoona kuti hatiendere kumabasa. Pane zvino ngavambomira timbotsvakawo mabasa. Timboona kurarama nepapa maindastri asati avhurwa.
VaZakaria Zumbika vanotiwo kutorerwa kwavaitwa zvinhu nemasoja nemapurisa pamwe nevekanzuru kwavasiya vasina chokubata. VaZumbika vati dai hurumende yagadzirisa nyaya dzekushayikwa kwemabasa.
Izvi zvimaonero andiri kuita ndekuti varoda kutoti tife nekuti mukada kuzvitarisa kuindastri kwacho chaiko hakuna kana chiriko. Saka tikabva murodhi tinoenda ku mhuri inofane nzara. Saka muri kuona mbavha dziri kuwandisa. Inini ndanchitongofunga kuti dai vaikwanisa vagona kutivhurira uindastri nekuti vakatadza kutivhurira indastri hambavha dzaakutowandisa. Izvezvizvi kune kwakawanda kwakabiwa kubva kwatanga kunetswa kwamavhenda murodhi. Dai vangotiitiro zvekuti tigone kuwana zvekuita.
VaGutuza vati havasi kuzobuda mumigwagwa kudzamara hurumende yavhura maindastri.
Mamiriro akaita zvinhu munyika ndo acharamba kuti tirambe tichitengesa nekuti munyika muno hamuna mabasa. Nyika yakaomerwa. Tinotoona kutoti zvaakuita masoja izvi vasvika panguva yekuti vatosvika zvavo pakutotiuraya. Zvichida pamwe ndezvingatotibvisa muno. Muno mukutengesa mustreet umu tinoona sokuti tingatobviswa nerufu seurwo rwuri rwaunza iye purezidendi mutsva wapo wekuti masoja anovapa pemisheni kuti vatirove. Ndo chete nzira ingakwanisa kutibvisa yekutirova kusvika vatiuraya. Zvechokwadi tichibvawo pano tichiendawo kumakuva. Saizvozvo hatina zvokuti masoja tingaadzorera kana kuti tichazorwisana nemasoja, asi ticharapa tichitengesa kusvika tabviswa nerufu saizvozvo.
Hatina kwanza kutawara na mea wea Harare va Bernard Manyenyeni kuritinzwe divi ravo panya ii. Mutawaruwe Kanzuru va Michael Uchideme vakati vanoda kuti vanotengesera mumigwagwa vashandire munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vatengesere. Asi vanotengesera mumigwagwa ava vanoti nzvimbo idzi dziri kure nevatengi uye havakwane vese kushandira munzvimbo idzi. Hatina kwanza kutawara nevatauriri vemapurisa nemasoja amai Charity Charamba na Kenneth Overson Mugwisi kutinzwe divi vrema purisa nemasoja panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatungamiri vemapato matatu ari MDC Alliance vari Washington DC umo vari kuita misangano nevakuru vakuru muhurumende yeAmerica. Vari kuno kuAmerica ndiva Jacob Ngarivhume, mutungamiri weTransform Zimbabwe, vatendai biti mutungamiri wePeople's Democratic Party, pamwe nemumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa, avo vari kumirira vaMorgan Tsvangirai. Nhasi vabiti vari kutaura pamberi pekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Vamwe vachange vachitaura pamusoro peZimbabwe ndiva Dewa Mavhinga, mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, munyori Peter Godwin, pamwe naamai Stephanie Sullivan, mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica muAmerica.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera nhengo dzedare reparamende dzebato reDemocratic Party mhosva yekuchidzira moto panyaya yezvipomerwa zvokubata vanhukadzi zvisiri pamwero pavakanga vasati vapinda muWhite House. Bepanhau reHerald rinoti mabhanga emunyika akazivisa nechishanu chapfuura kuti ave kuzotambira sechibatiso chekuti murimi akwerete mari zvibvumirano zvekushandisa minda zvemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe zvakabhiwa kuvarimi vakagariswa patsva nehurumende. Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaHwanda Chabikwa vanoti varimi vanotambira nemufaro shanduko iyi sezvo zvichikwanisirawo ranga ragara riri iro dambudziko guru riri kuvatadzisa kushandisa minda zvine pfunditso. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chezveupfumi.
Zvakati varimi kare vatikasiva vakatiwa nevarimi vakawanda mumapurazi umu vaishandisa land sesecurity. Now mabhenga angaaane zvekuti land izvo vava kuti varimi ngavachishandisa dzia dzemumakaundi sesecurity. Saka zvinhu zvaka zvatoomera varimi nokuzoomerawo urimi hwenyika. Saka urongwa hwehuregatangu humirira tinoziva kuti mabhengi avantu vaimbotsika tsikawo kana vazoguma kuti hava kuzohambira manairira eiendi sekoto yekuti varimi vakwanise kuwana zvikwereti aiwa tinonzwa kufara takazvinzwa hedu asi zvikaitika tinonzwa kufara nokuti tagara takazvitarisira izvozvo
asi vachabikwa mubvunzo unokasika kuuya pamiromo yevamwe ndewekuti ko murimi akazotadza kubhadhara chikwereti kumabhanga
zvazvino zvakureva zvekuti bhanga rinenge rakutora lisi iyi toti murimi wewe ndiri chabikwa lisa gavhumendi ini ndiri lisi iyi ndikatadza kubhadhara chikwereti bhanga rinotora lisi agreement iyoyo ndiri pakushandisa isina lisi agreement ini ndosaa ndisina ndatorwa lisi agreement ine bhanga akuda kutaisa lendi iyoyo kuti rikwanise kusevhisa chikwereti chandasiya inini
saka zvinenge zvakureva here kuti kana bhanga rakanga razopedza kutora mari yaro chikwereti changa chine murimi rinozodzosera munda iwoyo kumurimi
munda agara igavhumendi kana vatora chikwereti chavo chapedza vodzosera lendi iyoyo kugavhumendi
asi zvii zvikuru zvinonyanyoda kukweretwa nevarimi vachabikwa
tine inonzi seasonal loan seasonal loan ndemari yatinoshandisa pamwaka pasizi rimwe chete yatinotenga mainputs nayo makosti ese atinoshandisa aye magetsi fuel labor mari inodyiwa chirimi yekusheta iyo ensoon soon ndo one yato seasonal loan number two nemari yatinoti medium to long term ndinoshandisa kutenga zvokurimisa zvacho zvakaita sematrakita maimplement acho zvakaita nokugadzisa irrigation kuita kuti urimi husumuke una mberi kutenga bridgestock yemombe kuvaka madhibha nemahendrigasis emombe kuita kuti urimi ange ane zvekushandisa kuti urimi wake hundimberi saka mari iyoyoyo inofanira kuti vaonikwe kumabhengi asi iine mitengo iri competitive internationally
pari zvino zvikwerete zvakamira papi painterest yacho mabhanga kana kwamunokwereta
zvikwerete zvemabhanga pari zvino zvinobvira pa18% kumusoro kwacho zvakatotindwa gogore riro rinema kumashure kwese zvaiti kana kuma30 chaiko apa zvaku18 ndei pamusoro zvakaitwa mupanda muviri kunonzi high risk ine pesenage hai kubve kuma18% zvichidzika kusvikira 6% zvinonzi lowest risk saka tiri kuona varimi havasi kumbopinda because nenyaya yeclimate change urimi hwese hwekutorwa is high risk
avo vanga vari mutungamiri wezimbabwe commercial farmers union vahwanda chabikwa vari parunhare muchegutu kumashonaland west najonga kandemiri westudio 7 Makaterera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muwashington dc murayiridzi wechikwata chengezi platinum stars tonderai ndiraya haasi kuenda kuzororo achiedza kugadzirisa chikwata chake kuti chisatorerwe mukombe weleague pamuromo sezvakaitika mwaka uchangopera michael kariat anotipa nyaya iyi
Nderaya anoti iye nevatevedzeri vake havasi kuenda kuzororo sezvo vari mubishi rogadzisa chikwata chavo kuti chisatorerwe mukombe weleague pamuromo sezvakaitika mwaka uchangopera Ngezi Platinum Stars yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi matanhatu nemashanu mapoints manomwe pasi peFC Platinum uyezve mapoints mashanu pasi pedynamos mushure mekumbotungamira makwikwi aya kwenguva refu ndiraya anoti iko zvino vari pakati pekugadzirisa chikwata kwete chekutanga chete asi zvimwe zvikwata zvavo achiwedzera iye kuti gore rino havasi kuziva chinonzi kisimisi kana gore idzva sezvo vaine basa guru.
Atina zororo, atina kisimusi kana kuti new year. Tinenge tiri pa basa. Iko zvino tiri mubishi, bishi rekugadzisa zvikwata zvedu kuitira season iri inouya.
Ndiraya anoti ndangariro dzekuti vakatungamira makundano eLeague kwenguva refu hadzisi kupera, achiti iye vari kurwadzikana zvikuru kuti vakazopedza vari pachinhano chechitatu pamakwikwi aitarisika kunge ndivo vachatora mukombe.
Chikwata chedu chakaita mavhiki akati one day chiri pamusoro pelog. Chakazongo tatarika zvacho kwekupesira kwesizini, asi ndangariro idzodzo dzakaramba dziri mune vanhu. Tinozokwanisa kuno krosa mutsara wekuti tisumudze mukombe.
Ndiraya anoti ari kuda kuchengetedza vatambi vanga anavo mwaka uno, achitarisira zvekare kuti achawana vamwe vatambi vekusimbisa madamburo.
Ndinodavira kuti patinosangana zvego tichakwanisa kumhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu kuti tikwanise kupfuura zvatakaita mugore rino.
Ndiraya anoti kutamba kwavakaita mucaf confederation cup hakuna kuvakanganisa matambiro avo mupremier soccer league, achiti iye chave kudiwa iko zvino igadziriro yakasimba kuti vatore mukombe weleague uyo uri kuvatsvedza. Gore rapera Ngezi Platinum Stars yakatora mukombe wechibuku super cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Mujirongwa cheve chidiki che The Connection nasi tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dza 2018. Mati manyoresa here? Kana musati zvizvikonzero. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo na Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kongiresi yeZANU-PF yotarisirwa kusanzwa zvisungo zvevanhukadzi vanga vachida kuti mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri ave munhukadzi. Zimbabwe inokurukurwa muWashington DC nekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Vagari vomasvingo vokurudzira hurumende kuti ibise mauto mumigwagwa pamwe nemunzvimbo dzinosvikwa neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvekare apo tichikupai zviri kuitika muZimbabwe. Tiri muWashington DC, ndini wenyu Tanonoka Hwande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.